Vatsigiri ava vange vachinyoresa mazita avo pachikoro chemasvingo Polytechnic kuti vabvumidzwe kupinda musangano uyu uri kushoropodzwa nevamwe vagari mushure mekubuda kwemashoko ekuti ZANU-PF yakashandisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu pagadziriro dzemusangano uyu. Mari iyi yakashandiswa kuvandudza migwagwa yedhorobha yaiva nemakomba kuitira kuti motokari dzemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe dzifambe zvakanaka. Vamwewo vanoti pakashandiswa mari yakawanda pakuvandudzwa kweimba ichagara vaMugabe mumusha weShoromawero Dean. Imba iyi inonzi yakaita zviuruzana nemakumi masere emadhora uye pari kuchengetedzwa zvakasimba nemauto akapakatira zvombo. Kumucheke kunogara veruzhinji kuri kuvandudzwawo dzimba dzeuswa dzaigara vaiva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mushakabvu Simon Muzenda kuti iitwe imba inozoshanyirwa nevanoda kuona zviwanikwa zvenyika. Imwewo nhengo huru yeZANU-PF Masvingo, amai Maina Mandava vanoti gadziriro dzavo dzakafamba zvakanaka uye vatanga kugashira vaenzi vavo nhasi.
Mapreparations ari kufamba akafamba zvakanaka, ari kufamba zvakanaka. Pavenyu panaka, potaridzawo kuti people are ready and prepared kutambira vanhu vanouya kuconference. Saka zvinotifadza zvikuru. Accreditation nayo iri kufamba zvakanaka, iri kuitwa kupoli. Vanhu vari showa a lot of enthusiasm kutida kuuya kumusangano wavo. Zvikuru vemasvingo vari kunyanyisa kuda kuti dai vese vanga vapindawo pamusangano uyu.
Asi izvi hazvisi kufadza vagari vemudhorobha iri vari kuti uku kutambiswa kwemari apo veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo. Mumwe wevanhu vasiri kufara neurongwa uhu ndivatakundwa togara sei.
Izvi zvatirwadza kunyanyanya isu sevanhu vanobhadhara mutero wetax maret payers. Tinobatikana nokuti mari dzedu dzenge dzichishandiswa zvisizvo. Iko zvino tinoona mapaipi chichi zvimwe zvakatengwa zvakatosara zvakawandisira zvitoradza zvakona kushanda uko kwacho kuti kuti kuri kuihwa basa chairo chairo. Unozoona kuti panosara pane mabasa ari substandard. Iko zvino vari kumisa mabasa maprogramu edzimwe emamwe mapazi ehurumende. Saka hatichahwisisi kuti iwo munhu wani ndiye wanyanya kukosha here. Iko zvino vari kugadzirisa dzimba dzepavhikai zvoita senge isu vana vedu vanogarapo havasi vanhu. Ivava vakuuya iko zvino zogarapo ndo vane mvumo yekuti vagare pakanaka chete.
Umwe womugari aramba kudomwa zita rake ati zvinorwadza kuti musangano weZANU-PF unokochesa mukuru wenyika chete kupfuura ruzhinji rwevanhu.
Ini semugari wamasvingo ndinoona kuti kukanganwa kwehurumende kwemusangano weZANU-PF kuti vanozongofunga kuti zvinofanira kunaka kana mutungamiri wenyika achifanira kuuya. Asi iye ndiye anofanira kuti mutungamiri wenyika ndiye anenge aifanira kutoona kuti zvinhu zvakashata kuitirwa zvigare zvakagadziriswa kwete zvekuti kana kwaita musangano wavo zvinhu padhopa zvinofanira kugadziriswa. Uyezve mari zhinji dzakafanira sedzekanzuru vakatora mari dzakawanda zvokuti vange vachigadzirisa zvavari kugadzirisa izvozvo zvinotoafecta service delivery muno mudhorobha remasvingo.
Vamwewo vagari vari kutsutsumwira ZANU-PF achiti yazoyoka vamuzenda kwapera makore gumi nematatu. Dzimba dzavo dzakanga dzakanganikwa dzangova matongo kunyange hazvo pamusha apa paitirwa zvematongerwo enyika munguva yeutongi hweudzvinyiriri. VaMugabe vanotarisirwa kuvhura imba yavamuzenda musi wechina. Asi mutungamiriri webazi revechidiki reZANU-PF Talent Chivange atsigira kurangarirwa kwaita vamuzenda pamwe chete nekuvandudzwa kwedhorobha vachiti izvi zvanga zvagara zviri muurongwa weZANU-PF.
Kutaura kwavanhu vasina njere, vanhu vasingatarisi zvinhu zviripo. Chokwadi chiripo ndechekuti mutungamiri wenyika wanga agara achingouya kuno achiuya kumaprograms akasiyana siyana akaita segraduation. Asi zvinhu zvava zvakangoita seizvozvo. Iyi yanga ichingova process yanga ichida kuti iitwe ende yaakuitwa iko zvino nokuti nguva yazvo yakwanawo, maresources azvo ekuti zviitwe aripo. Saka zviri kuitwa panguva ino yatiri. Otherwise zvinhu zvanga zvagara zvichitongori mupipeline zvichitoitwa nehurumende. Ndofunga munoziva imi kuti kumba kwavamuzenda pagara pachingori neplan yekuti pachaitwa museum. Saka nokuti iko zvino gore rinowo conference iri kuuya kuno, vaona kuti zvakakodzera kuti pachigadzirwa kuti mutungamiri wenyika auye achizoonawo kuti kana zvakakodzera pachiitwa official opening.
Kunyange hazvo musangano wepagore watanga nhasi, vaMugabe nevamwe vavo vanotarisirwa mudhorobha musi wechina pavanovhura musangano wavo uri kuitwa pasi pedingindira rinoti moving with Zim Asset in peace and unity. Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka mubato iri zvichitevera kurwisana kuri kuitwa nezvikwata zviviri zvinoti Generation 40 ne Team Lacoste. Generation 40 inonzi ine vanhu vakaita sava Sevius Kasukuwere nava Jonathan Moyo nevamwe, ichitsigirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika vaAmai Grace Mugabe. Ukoo Team Lacoste inonzi ine vanhu vanotsigira mumwe wevatedziri vemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata zviviri izvi zviri kurwira kutora masimba kana vaMugabe vabva pachigaro. VaMugabe vanotarisirwa kuvhara musangano wavo musi weMugovera uye unotarisirwa kupindwa nevanhu zviuru zvinomwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.